Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 chikunguru July 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine zana rine makumi manomwe nevatatu 3173 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri ane gumi nevatanhatu 687,216. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chine makumi maviri 1,020. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane makumi masere nevatatu 483 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 377 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevana 99,944. Vapora vachiita zviuru makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana masere ane makumi maviri nevanomwe 67,827. Hurumende inonzi iri kuferefeta mashoko ekuti pane kuzama kushandisa kusagadzikana kwakaitika muSouth Africa munyaya dzezveupfumi muZimbabwe senzira yokushandisa pakukwidza zvakare mitemo yezvinhu munyika. Izvi zvakaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezuro kuburikidza nemashoko avakabudisa padande mutande reTwitter. Vachinyora pasi pezita remadunhurirwa ravanoshandisa rekuti Edjangwanda 2, vaCharamba vakati mhirizhonga yemuSouth Africa haikodzeri kushandiswa pakukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika. Vakatiwo hurumende inoruzivo nezvazvo. Mitengo yezvinhu munyika inonzi iri kukwira zvisina tsarukano mumasvondo mashoma adarika. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaCharamba panyaya iyi, asi dzimwe nyanzvi dzezveupfumi pamwe nevamwe vemabhizimusi Vaka tombo ya mbira kuti mirishonga iyi yaizogona kukanganisa nyaya dzeupfumi muZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti pane zvinhu zvitatu zviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu. Ngati nzwei vachitsanangura.
Ngango dzangu sehurumende vane kodzero yekuita ongororo dzakadaro kana vane zvavari kucherechedza kana kuti kana vari vane zvavari kuziva. Asi maonera angu inini pane zvinhuwo zviri mukati menyika zvinotokonzerawo kukwira kwemitengo tisati tatomboyambuka muganhu tichienda kusouth africa.
Zvii zvamuri kutaura kuti zvirimo zvingadai zviri kukonzera kukwira kwemitengo?
Pane zvinhu zvitatu zvandinoona zvinosimudza mitengo zvingangova zvakaitika. Chekutanga kuuya kwemari iya Swift bond yakonzera kuti ma10 bond achirambwa mukutengeswa kwezvinhu. Chechipiri kukwira kwemihoro yevashandi zvisinei hazvo kuti chinhu chakanaka kuti vashandi vanofanira kuwana cheuviri chinovararamisa. Kukwira kwemihoro tinozviziva kuti kunokonzera kukwidzwa kwemitengo nevatengesi. Kwozoitawo kuti zvimwe zvinhu zvatinoshandisa mukugadzira zvedu nezvimwe zvatinotoshandisa pane ongororo dzakawanda dzakaitwa dzinoratidza zvinenge zviri kusouth africa. Saka mirishonga yakaitwa ikoko yaita kuti zvimwe zvinhu zvingadai zvakauya zvinonoke uye kuti mitengo inge ichikwira kuti zvikasike kusvika.
Tichitarisa nyaya dzekukwira kwemitengo ikoko, hapana here zvinofanira kuitwa nehurumende kutara mitengo kuti inofanira kusvika apa nepapo?
Dambudziko rekutara mutengo takariona muna 2007 tikaona zvinhu zvakushaa. Asi kuone mitemo yakajeka uye kusangodhuma vanotengesa zvinokwanisa kubatsira. Uye panyaya dzevashandi zvakakosha kuti hurumende ichikwanisa kutaura nevashandi vange vanewo mari dzinotenga. Chechitatu chinofanira kuitika ndechekusimudzira nyaya dzekuti zvizhinji zvatinoshandisa zvinge zvichigadzirwa munyika munomu. Zvizhinji zvatinotengesa makore apera aya taitenga nematoothpick nematishu. Vamwe vakuru vachitounza mvura dzikumwa chedzi dzedzokubva kusouth africa. Zvinhu zvakadaro ndo zvimwe zvinozokonzera kuti imwe mari iri kuenda kunze kwenyika ichifanira kunge ichishanda muno izorasika zvokonzera kukwira kwemitengo. Saka panoda kumutsiridzwa mafactory takaona $18 billion chinzi ichapiwa avo vanogadzira zvigadzirwa asi havana chavakawana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nekanzuru zvekuti vachawana mvura mushure mekunge yati yapedza kugadzira michina yekugaya mvura kuMorton Jeffrey iyo inonzi yange isiri kushanda zvakanaka. Vagari ava vanoti kanzuru iri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19 sezvo utsanana hwakakosha. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo dzakawanda muHarare dzainge dzisina mvura kubva musi wechishanu, zvakapa kuti vanhu vakawanda vaende kunoungana pazvibhorani zvinokwanisa kuvapinza munjodzi yekutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimwe nzvimbo dzakaita seWarren Park dzakatanga kuwana mvura nezuro, vachitova netarisiro yekuti misha yose isina mvura ichange yave nemvura nenguva isipi sezvo mvura yave kupombwa kubva kuMorton Jeffrey Water Works zvichitevera kupedza kwavanoti vaita kugadzirisa michina inochenesa mvura. VaChideme vatiwo pari zvino kanzuro yavo iri mubishi kugadzira pombi dzose dziri kurasa mvura kuitira kuti mvura isvike kuvanhu.
Guta reHarare riri kuita zvakawanda kuti mvura inge ichisvika kuvagari. Iko zvino pese panenge pakaputika tinogadzirisa, uye kana tikaona panenge pachishupa kuti mvura isange ichienda kuvanhu tinogadzirisa. Tine basa rakawanda riri kuitwa kuWarren Control, basa rinoitwa kuMorton Jeffrey nguva nenguva yekuvana.
Asi vamwe vagari vemumisha inogara veruzhinji vakaita samai Vongai Mashaya Mhanda nekukuwadzana vanoti havachina chivimbo nekanzuru sezvo mvura inogara isingabude nguva zhinji zvave kupa kuti vaswere vachitsvaga mvura muzvibhorani.
Tanzwa nekuenda kuzvibhorani kanzuru yakatyarira mvura musi Friday ichiti ichatifurira mvura sina nhasa vasati vavhura mvura.
Ongororo yaitwa nestudio 7 yaburitsawo pachena kuti mumwe misha inogara veruzhinji yakaita semufakose nekuwadzana mvura yanga isati yave kubuda. Mutungamiri wesangano recommunity water alliance Wildlife Mudzingwa vanoti kanzuru yave nenguva ichitadza kupa vagari mvura inovakwanira vachiti mvura zhinji inorasika isati yasvika kuvagari sezvo pombi dzinofambisa mvura dzichigara dzakaputika. Vamudzingwa vati mvura yakakosha zvikuru mukurwisana nedenda recovid-19 vachiti kutevedzera kurudziro yevezveutano yekuti veruzhinji vageze maoko nguva nenguva kunonetsa kana pasina mvura. Vatiwo kushayikwa kwemvura mumisha yakawanda inogara veruzhinji kuri kuwedzera mikana yekuti vanhu vatapurirwe chirwere checovid-19 sezvo vanhu vachiswera vakaungana muzvibhorani vachitsvaga mvura. Ongororo yakaitwa nekanzuru inoratidza kuti guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 65 kubva muzana kana kuti 65% kuburikidza nepombi dzavetsaru dzinorasa mvura uori hunopa kuti vanhu vasingakodzere kuwana mvura vaiwane uye kubiwa kweimwe mvura. Kuchenesawo mvura iri mudhamu reLake Chivero kwave kunetsa nekuti yasviba zvinopa kuti vanhu vambopiwa mvura ine tsvina. Vamwe vanoti panoda kuvakwa mamwe madhamu akaita seKunzvi Dam kuitira kuti vagari vawane mvura inovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti haribvumirani nezviri kurongwa nehurumende zvekuti chikoro chine vana vanopfuura chiuru chitsemurwe nepakati kuti vana vechikoro vaite vashoma senzira yokurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinoda kuitwa nehurumende izvi zvinogona kukonzera kuti vadzidzi vanenge vapasanurwa kubva kune vamwe vazotadza kudzokererwa muzvikoro semazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tunze zvakazara pamusoro pezvirongwa zvebazi ravo uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi nemusi wesvondo vandoro vakaudza vatori venhau kuti havana chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Vamasaraure vati hurumende yapererwa nemazano sezvo zvichingotora munhu mumwe chete ane utachiwana hwecoronavirus kuti aparadzire chirwere ichi kuvamwe zvisinei nekuti vangani panzvimbo imwe chete.
Dai kuti chikoro chimwe chete chinoita vana vanodarika 1000 haina kugadzirwa nevana vechikoro, haina kugadzirwa nevabereki vavo, haina kugadzirwa nevarairi. Zvakagadzirwa nenyaya yekuti pakaitika mwaka mukuru hurumende ichitadza kuvaka zvikoro. Iko zvino tine backlog yezvikoro zvinodarika 3000 zvisati zvavakwa. Saka kana tichida kuti tigadzirise nyaya iyi inoda kuti tiinveste muinfrastructure development kwenguva refu. Haisi nyaya yekungoti kunongovhurumuka otomuka ototi hatichadi kuti vana vadarike 1000 pachikoro. Kana vati vatadza kusvika 1000 vachaendepi? Vodzidzira kumatende kana aiswa hongu. Asi toziva nenyaya yekutarisa kumashure kwataiita zvataivimbiswa zvese kuti zvisaiswa muzvikoro. Masanitaiza chaivo akamboshayikwa, kuchizowanikwa mari yekuvaka chimwe chikoro chekuti vamwe vana vadzidze. Tiri kuona paine njodzi hurusa yekuti vamwe vana vachazoshaya mukana wekuaccessa education nenyaya kuti hurumende yedu haisi kuzozvipira kupa vada kuti vadzidze.
Saka chii chamungati makatarisana nacho vamasaraure?
Dambudziko huru saratasangana naro nderekuti hutano hurumende iri kuita seNGO isiri sakonsulta mastakeholders emeducation asi yakutokonsulta madhona. Ikazwa zvaenzwa nemadhona zvakamboitika kwakati yotomhanya nazvo. Dai vambouyawo kumastakeholders vataura nemaunions maSDC nevamwe taona kuti dambudziko iri torigadzirisa sei. Taakuda kuti vana vagumire pa 1000, taakuda chakati, taakuda chakati. Zviri zvedu gazve nemuono nemurongwa hwakakwana.
Zvino changa chakaipa chii nai vamasaraure kana hurumende ichiti inoda kuti pachikoro pese pese pasapfuura vana vanoita 1000 hurumende ichiti inoitira izvi kuti chirwere che-COVID-19 chisapararira. Chamunoshora apa chii?
Matanho ese angatorwe kuti COVID-19 isapararire. Chatinokoshora ndechekuti vana vacho vanenge vazodza vachakwane pachikoro apa vachamboende vachazoendepi. Nekuti takamboona hurumende ichitadza kuisa zvinhu zvidoko-doko semasanitizers, semagloves, sefacial protective equipment. Saka hurumende ichavakira vana here zvikoro zvekuti vadzidze kuti vasadzidze vasingadarike 1000. Ndopatinongoshora kuti haasi interventions anozoita here kuti mumwe mwana asara isina kukudzidzira. Hatikana hurumende yati homwe yedu yatogara tichicelebrata yakuzovaka zvikoro izvozvo. Tinofara kuti zvikoro 3000 zvatanga takashoterwa nazvo zvakuzovakwa. Tingafare chaizvo. Tiri kungonyunyuta kuti hazvizoite here kuti vamwe vana varasikirwe nemukana wokudzidza.
Avo vange vari mutungamiri weAdhuz vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Herald rinoti senzira yokurwisa kupararira kwechirwere che-COVID-19 musangano weZANU-PF unoitwa gore rega rega kana kuti ZANU-PF Annual National People's Conference uchaitirwa padande mutande kana kuti paInternet mumwedzi wagumi guru October. Zimlive.com inoti pane kunyunyuta kukuru pamusoro pemitemo iri kurongwa nehurumende yekurambidza vana chiremba nevana mukoti kuramwa mabasa. Pasi pemitemo ichiri kugadziriswa iyi, vatungamiri vemasangano anomirira vashandi vanogona kutongerwa makore matatu mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva yekukurudzira kuti vashandi varamwe mabasa. Nepenyuro yeZBC inoti nhasi chipiri kumwe wevanomirira Zimbabwe kumitambo yemaOlympics kuJapan, Peter Wesler achange achikwikwidza nhasi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pastudio 7 panapa mafaya yakadiko miri yenyu vana mukoma mose motipa nhau dzinofadza kubva kustudio 7. Tinofara nebasa rimunoita, tinofarisa kuti makaita zvakanaka kutipa nhau kusvika pari zvino. Ndonzi Dennis kubva paCape Town apa. Mukumbirawo vanhu veZimbabwe mubatane kuti vanhu vakwanise kuti kana vachiita zvinhu zviya zvavaite kunemwe umwe chete, because vanhu vaakupera nokusabatana muZimbabwe nenyaya yaCovid-19 yatasvikirwawo zvaya Zimbabwe yacho yange yasina kumira zvakanaka. Pasikanzwanani apa tichifungirwa kuti umwe uchandipa mushonga kuti ndifa, asi COVID-19 zvakawanda kudai. Vanonga vanamate vakumbira kuna Mwari, vanobarwa majekisheni zvibarwa majekisheni, asi vanokumbira varamba vakakumbira pana Mwari kuti zvifambe zvakanaka panguva dzese. Notenda musvere zvakanaka. Amen.
Mhoro ivatanonoka hwande pastudio 7 apo namukoma Blessing Zulu makawanda zvisingaiti. Pane vamwe vananyatsa kutepenyura vane voice date kudai. Nhau dzavo dzinondinakidza zvisingaiti kutepenyura. Handichazivi kuti ndimukoma Blessing Zulu kana kuti ndimukoma Jonga Kandemiri baba, asi vanonga mukoma Jonga Kandemiri namukoma tanonoka hwande munofara here apapo? Mangwana tinonga tiine mingona mukoma hwande. Ndadongoti mungondidzivise vabato remudhizeni kuti kudai zvinhu zvaibvira ka ndavatavachamisanga vatadze kuoma musoro kwachiti hanzi tichido kushandisa iroro zita rekuti MDC Alliance. Zita iroro ngarichinjwe ndokuti tigone kunyatsokuvateera zvakanaka, because vangashandisa zita rekuti MDC Alliance vanohwina maelection vosvika kumberi uku vopuwa vonyi nesofundana Douglas Munzoro. Saka isusu vateereri vavo kuda kuti tinyatsokunzwa zita redu chairo chairo weMDC kuti chanzi MDC chii.
Makadiko makadiko pastudio 7 apo mesi vashama, tinofara nezvirongwa zvamunotipa nenyuzi dzechokwadi dzamunobuditsa. Haiwa indaini kukumbira vahangu kuti vakuvakuru vehurumende dei namange tionevavo kuti shuwa kuna maMP nemakanzilas vaine mugwagwa unobva paGoko stenda uchienda kusitekete. Tara yacho yaparara, mota dzafambi zvakanaka, ende irodhi inofambisa zvunhu, inofamba nemagonyeti anosenga kotoni, mabhazi anobva Harare Bulawayo anofamba nerodhi iyoyo. Roti ya nyangari ya sunga tumbo itango makomba makomba. Nindi no ndirimu nikaro kujumbo yoyo. Kutunandu kama ziwa shido.
Maneraka naka timu yesterday 7 murise zenyu. Todo kutumundi vunzirewo kurumende de sanipefu. Kutaiono irisi nyeti kone zimu hurumende kutikana zinge zaku itamaloku down. Zinoba atzira oma citizen atu. Sezirikitu kwa South Africa hapa, ya wala hama posa. Hedu uwe muna hawazo ono hili kutindoso kanaka kubatira masitizeni kutisa tamburi. Wano kugona kufara nyika bezi, tafara. Kutuwa zikutu wanawacha itara masitizi, wacha jigei, hawane inazo. Kana tikata wala kuti, urumende zani pefa isi kugona. Anzi matumu wane nyika zikuma dokeru. Asi yo zishu wawasiri kugona, wazishu. Tinozo nani mabasa wanita kutawasi kugona. Tipu nzirewe tapota kutunga watu batirewe, tatende.
Magadi vashamarari vose vesikiti sefeni kunzilonzo wakufara zvikuru nenhau dzinotiita dzakanaka nekufarisai mese vashandi vose vesikiti sefeni ini nhasi ndine nyaya yangu doko iyo itwa iyi yakutanga kutoitwa negavhumendi yedu iyi vanoda kushandura mutemo wavashandi vezveutano vanhu vakutozofa muzvipatara nokuti vose vachasiya mabasa vagara vane mari shoma onza havatenderwi kutaridza vakatongodero vanhu vakutofa muzvipatara nokuti vachasiya mabasa voenda kunana South Africa vondoshanda zvaikoko ndatenda hangu ee varega kushandura mumbiro wemutemo iyoyo ungoramba zvizvo zvanga zviri story life.
I don't think it's a good idea.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichidzeya nevechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana munyika nezvenyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere cheCovid-19. Tiri kutarisawo kuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zviri kukanganisa kana kubatsira sei mabasa ari kuitwa nevechidiki. Mune Zimbabwe musakanganwa kuti ra chirongwa ichi nasimaneru na 8pm. Mwineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nevenyuro yeCNN yazivisa kuti iri kutsvaga vashandi sezvo ine mabasa mazhinji nekuti iri kutangidza imwe nevenyuro ichashanda iri yoga asi iri pasi peCNN. CNN inoti nevenyuro itsva iyi ichange ichizivikanwa nezita rekuti CNN Plus. CNN ndiyo yakatanga kutepenyura nenzira inonzi cable muna 1980. Zvino inoti inoda kutangidzazve zvimwe zvitsva mukutakwa kwenhau nekupa vanhu zvirongwa zvavasati vamboona. Dzimwe nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau dzinoti hadzioni chitsva chiri kuda kuitwa neCNN sezvo zvinhu zvose zvairi kuimbisa vanhu zvichiwanikwa nhasi. Vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chitsva chiri kuda kuitwa neCNN chisiri kuitwa iko zvino zvikuru sei nemakambani akaita seYouTube, Facebook nemamwe. Vati sekuona kwa chiri kuita munhu wose ane nhare mbozha anogona kutora mifananidzo kana video agoitengesera kune penyuro kana kungoisa pa social media. Naizvozvo CNN vanoti haina chinhu chikuru chairi kuda kuunza kuvanhu.
Izvi zviri kutyatyamadza vanhu, not everybody, but zvakafanana nemunhu anoti ndine poto inoshamisa yamusati mamboona munyika muno. Mupoto imomo mobika chibahwe, mananga nembambaira. Ndozvekuita veCNN vari kuti wane zvinhu zvitatu zvavada kuita. Chekutanga ndechekuratidza mashows awakamboera dzakare kare chaizvo kuma1990s nekuma1980s and so on, wachifaura zvimwe achaita generate a lot of interest. Chechipiri, kuunza news dzakasiyana dzisingawanzobuda munyika munhepfenyuro TV stations, and news dzacho vari kupfungwa kuti dzichaita attract vanhu vanonzi manews junkies, vanhu vanoswera zuva rese vachingoona news bet. Chechitatu, wada kupa vanhu mukana wekuti kana une chauda kudzidzisa vanhu zvaunogona unozoona mukana wekuita izvozvo. Manje zvese zvinhu zviri zvati izvozvo, hapana chinhu chitsvapa. News dzakasiyana-siyana dziri unusual dzinogara dzirimo muYouTube. Kana ndida kuona news dzakadaro unoenda kuYouTube. Maprograms ekudhara chaizvo aakuunzwa kupa mudura yekare kare iwayo, hongu pamwe anga anakidze vamwe vanhu, but hazvina chokwadi kuti zvinojenereta wanhu wakawanda kuti CNN yacho iwe nemari inoita kuti iwe profitable. Chimwe chinhu chendireke chemanews junkies chekuti vanozounza news dzimwe dzisingapabhishwe but dzinongobva kuwanhu, ndo inonzi kuno kucitizen journalism. Citizen journalism ndeye wanhu vaya vane macellphone, ukaona panenge pachiitika zvinhau unotora mapikicha uvaisa munjee musocial media. Saka hapana chinhu chitsvapa chiri kuuya kungoisa zvinhu zvese mupoto itsva yavanoti poto itsva. Hapana chichashamisira, hatina shuwa kuti zvichabuda sei.
Sokuona kwenyu profesa, izvi zvichabatsira sei mukutapa nhau? Chii chichabatsira vatapire nhau nevanhu veruzhinji?
Kuwana kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvanga zvisingaitwe here zvatingaite. Mukutapa nhau kuona kuti vangatava neinonzi citizen journalism ka. Citizen journalism ndeye vanhu vasiri vatapi wenhauba asi vamwe vanhu zvavo. Kana uchigara kwamutoko uko, kana une cellphone yako ukasvika pane garwi riri kudya mburu, otora tikiti yacho iyoyo oiendesa kuCNN. Saka kutapa vanhu vanotapa nhau kusina vanhu maprofessional journalist anenge aripo. Saka ichinzi citizen journalism chimwe chachinhu changa chiitwa kwemakore mazhinji. Chichangofadza vanhu ndechekuti chichapamidzira nhau idzo vanhu vachaona. Asi mazuva ano ka kwane nhau dzakawanda dzinobva kunzvimbo dzakawanda musocial media zvekuti handifungi kuti ichanyanya kubudirira, nekuti zvavada kuita zvekutoitwa kudharana zvino.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania. Muzvina fundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro, ukuwo vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. tashika kumagumo echulongwa chedi cha nasi ivai nesu zakare maneru anasi apo tichuku paeze zimwe na uu ini njini chanono kawande ngiri Washington DC jichiti mosara zakanaka.